va Desmond Tutu vanga vari mutungamiri we kereke asi ainzwisisa zvikuru kuti basa reku vamushumiri waMwari rinoda kuti munhu ange achiziva kuti anoshumirawo kuvanhu vaMwari nevasiri muchurch. Saka basa ravo ranga risingagumiri papulpit chete, but raiva basa raipfachukira nokunze.
Chamucharangarira zvikuru pamusoro pavo chiinai, Reverend Mutata?
Tinoziva kuti vatutu vakapiwa Nobel Peace Prize nenyaya yekushanda kwavakaita kuti utongi hweudzvanyiriri hweapartheid huputsike, uyezve kushanda kwavakaita kuti vaedze kubatanidza vanhu pasure pekuputsika kweutongi hweapartheid, uyezve nebasa ravo guru ravakaita rekutsvakurudza kuti chokwadi chakaitika munguva yeapartheid ndechipi, pa Truth and Reconciliation Commission. Basa ravo irori rakaita kuti vave nomukurumbira asi kuti vavewo mucherechedzo wekuti kereke yakamira sei mukati menyika. Inofanira kunge ichibatanidza vanhu, asi inofanira kunge ichibatanidza vanhu pachokwadi.
Imimi somufundisi, chii chikuru chamakadzidza kubva kuna vatutu?
Va Desmond Tutu vanga vari munhu asingatyi, uyezve anga ari munhu anofarira kutaura chokwadi. Hazvina basa kuti chokwadi ichi changa chitaugwa kutongi hweapartheid hwevachena vaidzvanyirira vanhu vatema. Chokwadi ichi vaichitaurawo kunyangwe kuANC yaiva utongi hwevanhu vatema panenge pachikundikana painenge isingaiti zvakanaka. Vatutu vaibuda pachena kutaura kuti ANC apa makundikana. Saka vanga vasina munhu wavanorerekera, asi vava nedivi ravakarerekera, divi rekururamisa kana kuti rejustice, uyezve nekutsvaga kuti vanhu vagare zvakanaka. Ndo yakanga iri vavariro yavo iyoyo, zvisinei nokuti ari kutonga panguva iyoyo ndiani.
Ivo vatutu vaikwanisa sei kubatanidza zvematongerwo enyika nezvechitendero zvemachechi?
Vatutu vakakwanisa kubatanidza kereke nezvematongerwo enyika nenyaya yekuti vaiziva kuti nyika ndeyaMwari. Utongi hwose hunofanira kunge huri pasi poutongi hwaMwari. Saka vanga vasina munhu wavanofunga kuti ane simba zvikuru zvekuti haagoni kudzorewa nesimba raMwari. Saka zvakavapa simba rokuti vakwanise kutaura neutongi hwanga hune simba, neudzvanyiriri hwose hwanga huripo, vasina chavanotya nenyaya yekuti vaiziva kuti simba ravo rokutaura izvi isimba raibva kumuridzi woupenyu hwevanhu. Izvi zvakaita kuti vange vane authority yokubuda pachena kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, uye zvine kukurudzira pachena, vasina wavanorerekera kana kuti kufavha. Izvozvi zvakaita kuti vakwanise kubatanidza ushumiri hwavo hwemukereke neushumiri hwavo hwemunyika.
Makamboshandavo nawo here mune zvimwe zvinhu?
Kwete. Panguva yatazoitawo vafundisi isu, vatutu vanga vatoretire, asi nenyaya yekuti kuchikoro kwatakaenda uku kuSouth Africa, zvimwe zvezvinhu zvakaitwa navatutu yanga iri pati yesilabus kuchikoro kwedu, zvakakonzera kuti tiinteracte nebasa ravatutu zvikuru. Kwozoti utungamiri hwavo hwaramba huchiinda kumberi pamabasa atiri kuona ari kuitiwa naArchbishop Tavo Makgoba kuSouth Africa. Avo vatashanda navo zvikuru vari kufamba mumafootsteps aArchbishop Desmond Tutu. Saka zvinoreva kuti legacy yavo inoramba ichienda kumberi. Neutungamiri hwavo hunoonekwawo mumabhishopu akawanda atinoshanda navo isu kuZimbabwe, mabhishopu eAnglican Church vatinoshanda navo muZimbabwe Council of Churches. Vanoratidza kuti vanonzwisisa tradition iyoyi yekubata mukereke uyezve nokuva nechiremera papublic life. Saka izvozvi zvinoita kuti tirambe nesu tichimwa mutsime irori, tsime rekururama reutungamiri hune simba mukereke uyezve hunova munyu nechiedza mukati menyika.